Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 13, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatatu vanofa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, icho chinenge chodzoka zvine mutsindo zvakare. Ongororo yakaitwa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari mumapazi ehurumende yaAuditor General inoti mari yakawanda yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai haina kushandiswa zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 1632. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 164 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine mazana masere nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 39,852. Vanhu makumi maviri nevaviri kana kuti 22 ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 36,992. Vanhu vari kurwara pari zvino vave chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi maviri nevasere kana kuti 1228. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu zviuru mazana matanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri nezana nemakumi masere kana kuti 692,180 vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vanhu zviuru mazana mana negumi nerimwe zvine mazana maviri negumi nevasere kana kuti 411,218 vabayiwawo nhomba kaviri sezvinokurudzirwa nehurumende nenyanzvi munyaya dzezveutano. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira. Asi zviri kubuda kubva kubazi rezveutano zvinoratidza kuti chirwere ichi chave kudzoka zvine mutsindo. Mazuva manomwe adarika, vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vafa nechirwere cheCOVID-19 zvichienzaniswa nevanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa mavhiki maviri adarika munguva imwe cheteyo. Mumazuva manomwe adarika, vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 684 vabatwawo nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu kana kuti 235 mumavhiki maviri adarika munguva imwe cheteyo. Nyaya yekukwira kweuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi yakapawo kuti hurumende iise mitemo yakatiwo mei kutanga kukwekwe, Karoi neKariba mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muteedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga nezuro vakazivisawo kuti hurumende yave kusimbaradza kuona kuti vanhu vateedzera zvinoda kuitwa kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo. Mumashoko kuvatori venhau vaChiwenga vakati pave kusimbaradzwa mitemo wekupfekwa kwezvinovhara miromo nemhino kana kuti mamask uye kugeza maoko nekushandiswa kwezvinouraya utachiwana kana kuti masanitizer. kuungana kwevanhu kungava mumakereke kumimanzi pamwe nekumitambo kwambomiswawo. Vanhu vachange vachibvumidzwa kuungana parufu vanzi havafaniri kudarika makumi matatu. Vemabhizimisi vave kusungirwa kuvhura kubva nenguva dzesere mangwanani vachivhara nenguva dzenhanhatu manheru. Nzvimbo dzekutandarira dzakaita semabhawa dzicharamba dzakavharwa, uyewo vanotengesa doro vanonzi vanofanira kuvhura nenguva dzegumi mangwanani vachivhara nenguva dzeina masikati. Misika yanzi inofanirawo kuvharwa nenguva dzenhanhatu manheru. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa zvizere nezvekumbovharwa kwedzimwe nzvimbo mumashonaland west.
Vachitaura nestudio 7 mutauriri webazi rezveutano vadonald Mujiri vanoti hurumende yakavhara nzvimbo idzi sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira zvakanyanya.
Akawanikwa kuhurungwe Karoi nekaripa pamazuva matatu apera. Saka ministry bazo reutano nokurerwa kwevana dati izvokuti vanoyatingati muchirungu lockdown kunzvimbo idzodzo with immediate effect. Avo vanogara kunze kwehurungwe Karipa vari kuyambirwa kuti kufamba kuve kusina kunyanya kuita kunzvimbo idzodzo. Avowo vari muhurungwe nemukaripa vari kumanikidzirwa kuti vange vari mupari zvino.
VaMujiri vanoti hapana nguva yati yatarwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzakavharwa kusvika rini, asi vanoti nguva yekuvharwa ichaziviswa kana hurumende yaona udzamu hwechirwere ichi munzvimbo idzi.
Iyo vaona kuti zvirikufamba sei, then pachindochazokutitsimbina kuti poiswa mazuva akawanda zvakadii nehurumende.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe Dr. Frankson Masiye, avanoti vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 mudunhu mavo huri kukwira. Dr. Masiye vanoti vanhu 114 vakabatwa nechirwere checovid-19 mumazuva matatu apfuura, kusanganisira madzimai 14 vakazvitakura pachipatara chechidamoyo muHurungwe. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuvhara nzvimbo dzinenge dziine chirwere checovid-19 chinenge chanyanya zviri kuita hurumende chinhu chakanaka pane kuvhara nyika yose.
Sekutaura kwatakaita kare nowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jackson relockdown, saka matargeted lockdowns tinowirirana nawo in principle.
Asi Dr. Madzorera vanoti dambudziko riripo nderekuti umbowo huri kushandiswa kuvhara maguta hausi kutaurwa, zvinoita kuti vanhu vawirirane nezvinenge zvaitwa nehurumende. Dr. Madzorera vanoti kuvhara kuri kuitwa maguta aya kushande sezvo vanhu vachiramba vachiita madiro ajojina.
Dambudziko riripo nderekuti izvo umbowo huri kushandiswa kuita malockdowns awo tinoona kunge wakaremara. Chokutanga, hurumende haisi kushiya nesu umbowo hwanahwo, data ravanaro riri kukonzera kuti vaite malockdown aya. Then toenda pamalockdowns achishayiwa ari kuitiwa, haasi effective, haashandi. Tikatarisa lockdown iri kukwekwa mabia hall okuwer kukwekwa hakuna bia hall chaiyo inonzi bawa riyariya, saka kungotaura nezvemabia hall. Kune mabottle store nedzimwe nzvimbo dzokunwira dziri private, dzese dziri kushanda vanhu vari kungoraratsa. Mamarket place akavhurika, ndo kune vanhu vanonge vachingokwesherana vasina kupfeka mamask. Hapana enforcement yelockdown.
Patabvunza mapurisa kuti ndeape matanho avari kutora kuti vanhu vachengetedze mitemo yekuvhara Karibha neHurungwe, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havakwanisi kutaura nezvenyaya dzekuvharwa kwenzvimbo, vachititaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati, avo vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere checovid-19 uye vese ndeve mudunhu reMashonaland West. Rakatiwo pavanhu 112 nevaviri kana kuti 192 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, wakare 72 kana kuti 82 ndeve mudunhu reMashonaland West. Hurumende yakazivisawo masvondo mashoma apfuura kuti yainge yavhara guta rekwekwe mudunhu reMidlands nokuda kwekuwanikwa muine utachiona hwekuIndia hunokonzera COVID-19 hunonzi hunopararira nechimbi-chimbi uye kuuraya zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ofisi yevanoona nezvekufambiswa kwemari mumapazi ehurumende kana kuti Auditor General inoti mari yerubatsiro uye zvimwe zvikwanisiro zvakapiwa vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Idai muna 2019 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa zvaifanira kushandiswa munguva zhinji. Mugwaro rekuongorora mashandisirwo emari iyi, ofisi iyi yati zvakaonekwa kuti mari inosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti $4.5 million yakapuwa hurumende kuti ibatsire vanhu ava. Mari inosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndiyo yakashandiswa zvaitarisirwa. Chimwe chikafu chinonzi chakaora chiri mumatura nekukundikana basa kwemapazi ehurumende anoti rezvematunhu neremari uye Civil Protection Unit inoona nezvenjodzi iyo inonziwo yakakundikana kuyambira vanhu nezvenjodzi pachine nguva. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanavo gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mukuru weCPU vaNathan Ngomo vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa nyaya iyi nemakurukota ehurumende asi vati vakazvipira kuzadzikisa zviri kunzi zvinofanira kugadziriswa mugwaro iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo vaAlois Chaumba vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano rekurwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Zvinoshamisa uye kukatyamadza kuti apo vanhu vazhinji vaitarisira kubatsirwa nemari iyoyi. Tinoona kuti mapazi ehurumende akatadza kuita basa rawo, zvinoreva kuti vanhu vakatambudzika asi zvikwanisiro zviripo. Saka tinonzwa kutambudzika zvikuru kuti hurumende nemapazi ayo havana kuita basa nemazvo. Ndokusaka muchiona nguva zhinji vanoda kubatsiro vanozoenda kumapoka akazvimirira ega, nokuda kwokuona kuti ukashanda nedzimwe nguva nehurumende mapazi ehurumende anogarira basa.
Zvii semaonero enyu zvinofanira kuitwa kuti izvi zvisadzokororwe vaChaumba?
Chekutanga, hurumende inofanira kutwasanudza mashandiro ainoita kuti ifambise basa nechimbi chimbi. Uyezve sezvanamboreva pamusoro apa kuti munguva dzakadai mapoka akazvimirira ega anokwanisa kuita basa iro riri akamirira hurumende, nokuti vane ruzivo, vane vanhu, vane zvikwanisiro zvinoita kuti ruyamuro rukurumidze rwasvika kune vanhu. Hurumende inonyanya kuita toti muchirungu yebhirokirasi.
Zvinoreve izvi kana muchiti hurumende inodya manonoko pane zvirongwa zvakadai?
Zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachitambudzika asi rubatsiro ruripo. Ndo zvinonzi zviyazha kufane nyota yamakumba ari mumvura. Saka mune ramangwana ndinofunga kuti hurumende ichaedza nepainogona kuedza kutwasanudza mashandiro ainoita, uyezve kuva nevanhu vanoziva basa, vanhu vane chidokwa dokwa chekubatsira vanhu, kwete kuti vanhu vane pfungwa dzekuda kuwanzoda kuti vadududzire kuita basa vachida kuclaima maallowance.
VaAlois Chaumba vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano rekurwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa. Vanga vari parunare muHarare. Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vari Gweta vaJob Scala neZuro vakakwanisa kuburitsa muusungwa vamwe vanozviitira mabasa emaoko muchitungwiza. Hurumende isati yambomiswa nematare yange ichiputsa misika yevanhu vari kunzi vari kutengesera munzvimbo dzisiri pamutemo kuruwa chitungwiza neHarare. Kuti tinzwe nezvekusungwa nekuburitswa kwevamwe vanozviitira mabasa emaoko ava vakaenda kudare ramajistrate kuchitungwiza, tabata vaSkala.
Nyaya yakapinda mudare rezimhosva neZuro apo mapurisa akanga angofamba achikumba vanhu vese vakanga vachiti vari kuita zvemabasa emaoko. Chakaitika ndechekuti kanzuro yakadanidzira vanhu kuti vauye nemazita avo vada kuti vanyorese kuti vapiwe pokuti vaitire mabasa avo. asi iwo vakazosenzesa mazita aya kuteerera vanhu vaya vachivasunga kuti maita mabasa emaoko musina kunge mune mvumo yekansoro.
Asiwo vanhu vacho vanga vaine mvumo here vasikala yekushanda?
Chakanyadzisa ndechekuti vanhu vacho vese vavo vane mapepa ekanzuro anonzi permit. Then papedza kuita permit ipapo vanhu ivava vanga vachibhadhara mutero kukanzuro mwedzi mumwe nomumwe.
Vaipomerwa mhosva ipi chaiyo?
Vakavaendesa kudare redzimhosva vachivacharja nesection 48 yeRoads Act. Inotaura iyo kunzi uri kuita mabhizimisi muroad. Asi chakazowanikwa chiri ipapo ndechokuti vanhu vacho vese ivavo pacharge yavakanga vachipiwa vakawanikwa kuti zvakanga zvakanyorwa zvose zvanga zvisina maturo uye zvanga zvisingaenderani nenyaya yecharge yeRoads Act.
Dare rakazoti kudii apa?
Dare rakaramba kuti vanhu ava ngavadzokere kumisha yavo. Havana mhosva yavamawisa pano padare. Nyaya yanga isingapotofanikana kusvika kudare nokuti inyaya isina namaturo uye zvekare isina kana musoro.
Mungatudza kuti vanhu vangani vainge vakumbwa vakaendeswa kumatara?
Vakasungwa ava vandakamirira ini mudare redzimhosva vakanga vachisvika ivo 12. Vese vakanga varivo muchitungwiza.
Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari Gweta vaJob Scala vari parunare kuchitungwiza. Tichiri panyaya iyi, hurumende inoti iri kushandisa mutemo wemigwagwa kana kuti Road Act kuona kuti mumaguta hamuna vanoita madiro aJojina vachitengesera panzvimbo dzisina kukodzera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti. Vanotiwo vane umbo hwekuti vamwe mumakanzuru vari kupa vanhu mapepa ekutengesa nemukoto vakati vachavatorera matano.
Tinoziva kuti zvinezvi tiri kuferefeta nyaya dzakawanda. Tinoziva kuti mumakanzuru imomo vanhu vazhinji vangu vachipuhwa mapepa kubva musi wandataura weFriday. Mungangodai henyu kuziva kuti kuna vanhu vakawanda vachogadzirwa mapepa kubva kuchitungwiza, kunyaya muchitungwiza nemuHarare City Council. Tine vanhu vari kuvabuditsira mapepa imomo vachiita zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinova zvine uori mukati. Toda kuvazivisa vanhu ivava kuti aiwa, musavhunduka zvenyu, mutemo uchakubatai. Isusu donzo ratiri mu new dispensation ndiri kubuild an upper middle income economy. Tichitarisa zvakare kutenchida kuti tikanise kuita mukana yekuti economy yedu isumuke. Zvino mugwagwa wacho tinoiedzera, tinoiwedzera sei kana mtinge mavakamo? Ipo pati pamuri kuti tichagirei pekushandira, tinopa vaka sei kana munhu akungonesa fence panzwa kuda moyo wake?
Chinangwa chenyu ndeche apa nekuti vamwe vari kuti ndo pavanowana kurarama.
Tiri kuda kuti tiite mutemo. Hakuna nyika inobudira isina mutemo. Izvi makaenda kuSouth Africa, vazhinji maZimbabweans angari muno akugara kuSouth Africa ngei vachiti vakasvika ikoko havaende kunoita zvavanoita zvekukanya muzvidhinha musaidhi meroad zvekutyora mutemo. Vanotya mutemo yeko nokuti inoenforcewa. Zvino munew dispensation hurumende icharamba ichienforce mutemo ndokuti mainvestors akwanise kuuya. Chero iwe locally une domestic investment, ndokuti uise mari yako uchiziva kuti ndaisa mari yangu pachokwadi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti vari parunare kunyanga. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa mangwana kuita musangano kuBelgium nevatungamiri venyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. NATO yave negwaro idzva rine zvisungo zvitsva mukudyidzana sezvo rakapedzera kuitwa rakaitwa muna 2010 uye pane zvinhu zvakawanda zvanzi zvachinja kubva munguva iyi. NATO inonzi yakambomira kuita urongwa hwekupenengura gwaro iri sezvo painge paine ropa rakaipa pakati penyika dziri mugungano iri nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Asi vaBiden vanoti vakazvipira kusimbaradza NATO. Nyaya dziri kuzeiwa dzinosanganisirawo kubuda kwemauto eNATO muAfghanistan uye kudyidzana nemakambani akazvimirira oga zvikuru panyaya yeumhizha neumhetura munyaya yekugadzira zvombo. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu 12 vafa mudunhu reHubei kuChina mushure mekunge pombi inotakura moto wegas yaputika munzvimbo inogara vanhu. Vamwe vanhu 33 nevapfumbamwe vanonzi vakakuvara zvakaipisisa muchiitiko ichi. Vakuru mudunhu iri vatiwo urongwa hwekuedza kununura vanhu huri kuenderera mberi, asi havana kupa chikonzero chapa kuti pombi iyi iputike. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza, nyanzvi munyaya dzeutano. Tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinoenderana nekupararira kwechirwere checovid-19. Nezuro, Vice President Constantino Chiwenga, vanove vari zvekare Minister of Health, vakati kutanga mangwana Zimbabwe ichange ichitora zvekare mamwe matanho ekudzivirira kutekeshera kwe COVID-19. Ngatinzwei maonero aDr. Simemeza nezvezviri kuitika munyika. Dr. Simemeza, ndinomukamuchira muchirongwa.
How are you doing, Mr. Harvey? I'm doing well.
Dr. Simemeza, ndoda kutanga nenyaya yemashortages enhomba yeCOVID-19. Tinonzwa vanhu vazhinji vanenge vari kuchema vari kuti vari kuenda kumacenters akasiyana siyana, asi vari kunzi aiwa dzokerai nekuti nhomba hatisati tave nayo yokuti tikubaye, especially for avo vari kuenda kumafirst dose avo. Senyanzvi munyaya dzeutano, nyaya iyi makaitambira sei, uyezve makagamuchira here minduro yehurumende pavakati aiwa nhomba dzirimo munyika asi nyaya irimo ndeyekuti vanhu vari kubayiwa nhomba kune macenters akasiyana siyana?
Okay. Takagamuchira tsanangudzo yakataurwa, but also tanga tichida kungogara taziva kuti nhomba iyi yatikufanira kuita, tikufanira kuita nhomba dzakati wandei kupfuura idzo dziripo, kuitira kuti tikwanise kuti munhu wese anokwanisa kuvaccinate avaccinate, tiriche yatinoti herd immunity. Saka ipapo tichiri kuda dzimwe nhomba despite dziripo idzodzo dzanga dzange dzashomeka, vamwe vanga vakushaya dzechipiri nenyaya yekuti vanhu vaivaccinate kwakasiyana siyana. But chikuru chiripo ndechekuti nhomba tichiri kudzida dzimwe kuitira kuti tikwanise kuti population yedu ivaccinate.
Kune avo vakabayiwa nhomba yavo yekutanga vakazopfurikidza 14 days dziya dzinodikanwa kuitira kuti vabayiwe nhomba yavo yechipiri, ndeapi mashoko amungada kuvapa? Nekuti kune vamwe vari kutya vachiti ndakatodarika ka14 days dzangu.
Okay, mashoko aningavape ndeyekuti ngavadzokere kwavakabayiwa ikoko, vanatsobvunza ana mazvikokota variko kuti zvofambiswa sei. Hapana chekutya, nhomba yechipiri inenge ichishanda pamusoro penhomba yekutanga kuitira kuti usvitse immune status yako inge iri painofanira kusvika. Saka hapana chakashata kuti unoenda unopiwa nhomba yako yechipiri kuti uitwe fully immunized.
Mambobata nyaya yekuti wevhi yechitatu iri yasvika raka kuSouth Africa, which means mutano wekuti ichasvika kuZimbabwe yave pedyo. Ndeapi mashoko amungada kukandira kune zvizvarwa zveZimbabwe kuitira kuti vazvidzivirire kubva kune chirwere checovid-19?
Mashoko andinoda kukanda kumhuri yeZimbabwe, mashoko andinogara kukanda vhiki nevhiki, kuti ngatipractisei social distancing, ngatipfekei mamask edu. Kana zvichibvira kuti tishandire mudzimba, ngatishandirei kudzimba, tisanyanye kufamba-famba. Nekuti chirwere ichi hatisati tachikunda pari zvino, although here chakaderera but hatisati tachikunda. Saka tinofanira kuramba tichiita zvinhu zvinotidzivirira kuti tiwane chirwere ichi, nekugeza maoko edu enge nekupiwa nhomba iyi kuti ukwanise kuprotectwa against chirwere ichi kana chazo uchinge waitwa by any chance infected.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda Dr. Tinotenda Simemeza nekupinda muchirongwa. kuenda mberi nenyai nemso chipiri pachirongwa che live talk the connection chamuno pakuraneni Michael Wove pano panepenyiro ye studio 7 pamwe ne pa page redu re Facebook re VOA Shona sakamusakanga no muri ye Zimbabwe tukusangana nemso chipiri anokoneka ine mfaro ndini wenyu Michael Wove muri ye Zimbabwe bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvinoto chienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simbarangu muri simbarangu muri simbarangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande chine mubvunzo unobva kuna baba Mativenga kugweru.
Makadi yenyu. Ndivunzire iwo vafundisi vebasa ramwari kuti kana munhu akafa achisvika pamunhu mupenyu achiti ndakafira pekuti endai munotora mapfupa angu mundivige zvakanaka. Voenda vonowana mapfupa pangave pamugomo kana pamwe zvapo, voawana mapfupa akafa emunhu akafa kare kare. Ndizva Mwari here kana ani? Bhaibhiri roti vakafa havana chavanoziva, asi vapenyu vanoziva kuti vachafa. Pamusoro pazvo kune munhu akasvikirwa kwamurehwa nemunhu akafa 900 years ago. Anoti ndini bvumavaranda mwoyo murozvi. Anoti endai munotora tsvimbo pandakafira kuZimbabwe Ruins. Vakaenda nesvikiro riya vakanoiwana tsvimbo yake. Anoti ndakatsamwa ndikanyura mudekete nzvimbo nyoro mushure mekuti tsvimbo yangu yakanga yabatwa neshamwari yangu yainzi Waire. Zvino Mozisi akavigwa naMwari, ko uyu akavigwa nani achiti tsvimbo yangu yabatirwei? Mweya waMwari here kana upi? Vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake uye nekumuka. Ko ava ndevapi? Handisi kutsvaka kutuka zvitendero zvevamwe. Ndibatsireiwo kunzwisisa panyaya iyi. Ndatenda baba Wande, ndini baba Mativenga kugweru.
Ngatiendesei mubvunzo uyu kuna mazvikokota Reverend Dr. Leve Kadenge. Mawa mubvunzo wabva kuna baba Mativenga, vapindurei ndapota.
Ndinotenda Tanonoka Wande, baba Mativenga vari kugweru kuvanotaura zvakanaka kwazvo. Zvinodzidzisa mukati muupenyu hwedu, nyaya dzavo dzose dzavakurukura, vakurukura nyaya dzakati kuti dzinenge dzinotaura zvoupenyu hwedu wakare nehwanhasi. Tangogara tiri vanhu vanonamata Mwari, vanotya Mwari, vanoziva kuti kuna Mwari. Isisu vanhu vatema hatide kudzidziswa kuti kuna Mwari zvinoita varungu. Kana vachiita yavo theology yechirungu, vanototsvaka kuti Mwari anowanikwa kupi, akadini, anoitei. Ndorudze rwavo.
Chirondedzereiwozve zvamuri kureva apa mufundisi Kadenge.
Isisu rudzi rwedu hatitombozvifunga izvozvo nokuti tinoziva kuti Mwari takagara tiinaye. Saka maexample avapaya emunhu anotiye akafa, isitine maexamples kunyanya ini andakanzwa akawanda kutopfuura zvave izvi.
Mufundisi, tiudzeiwozve zvamakasangana nazvo.
Zvinoitaurika ndezvokuti mweya iriko yakangorasika, vanhu variko vakangofa vasati vavigwa, vanoda kuvigwawo. Saka vanotsvaka nzira dzokuenda muvanhu vachinozviratidza. Izvizvi zvinofanira kutiratidza ukuru hwaMwari. Seiko kana tichiti tikasakana nezvinhu zvakadai tongofunga madhimoni, mweya yakaipa? Asi tikaudzwa zvinhu muBhaibheri tozvigamuchira semweya mutsvene. Asi zvimwe zvinhu zvatinorarama nazvo isisu tinozviona ari madhimoni. Sei tichidaro? Handizvo. Isisu ndoupfumu hwedu hwatiinahwo hwatakapuwa naMwari.
Ko zvemasvikiroke nai mufundisi Kadenge?
Vanozopedzisira vachitaura nenyaya yekumasvingo kuti svikiro rakati endai motora tsvimbo yangu, vanhu vakaenda kumasvingo vakasvika iwana tsvimbo iyoyo. Saka vanofanira kutofara kuti vakomana, inga chiprofita ichi chaita chataura chokwadi.
Ndinotenda Reverend Leve Kadenge nemhinduro yavatipa. kana paine mibvunzo kana pfungwa dzamunoda kugovana nevamwe vatereri, itumirei kune zvechitendero panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonda Kawande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonda Kawande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.